Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina, chikunguru 25, 2019. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Burukota runona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira vanosungwa vachipomerwa mhosva yekuita zveuori. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuNamibia uko vari kushanya kwemazuva matatu. Sangano reNational Peace and Reconciliation Commission rinonzwa zvinotyisa pamwe nekubudisa misodzi zvakaitika kune vamwe vanhu vakabatwa negukura hundi kuKezi kumateveloland South. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC nhasi yasunga gurukota runoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira vachipomerwa mhosva yekuita uori. Mutoro wedu na Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Amai Mpfumira vanonzi vatorwa kumba kwavo pakati peusiku nemapurisa ekomisheni inorwisa uori vachinzi vane mhosva dzavakapara sachigaro weZAC amai Lois Matanda Moyo vabvuma kuti komisheni yavo yasunga amai Mpfumira. Amai Matanda Moyo avo vanhu vamudzimai wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasiposiso moyo vatiwo vachaburitsa zvakawanda mangwana sezvo vachiri kuferefeta amai Mpfumira nenyaya dzakawanda dzine chekuita neuori vachiti kutaura zvakawanda pari zvino kunogona kuvhiringidza kuongorora kwavari kuita nyaya dziri kupomerwa amai Mpfumira. Rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati ZAC inofanira kushanda zvakasimba isingatye kana ichizokwanisa kurwisana neuori munyika.
Notambira nemufaro kusungwa kwaitwa mai Mpfumira neZimbabwe Anti-Corruption Commission. Asi mukufara uku masweda ari kuramba akavhurika nekuti tinoziva kuti mai Mpfumira ihove diki chaizvo mugungwa rakazara makarwe ehuori. Saka tiri kuti panofanira kuti paonekwe kuti paitwe zvimwe kuti vari kuitawo huori vamwewo vabatwe, kwete kuti kungobatwe kungobatwe munhu wani chete. Saka takamirira kuti tione kuti nyaya yavo ichafamba sei ende takaitarisawo semagweta kuti ino ichafamba sei ende tinotarisirawo kuti panofanira kuti paitwe zvinhu zvakanaka zvisina kupindirwa neavo vanoita zvematongerwo enyika.
Amai Mpfumira ndiwo munhu mukuru wemuhurumende wekutanga kusungwa nekomisheni iyi kubva zvayakagadzwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi wapera. Vane ruzivo nedzimwe dzenyaya dziri kupomerwa amai Mpfumira vanoti amai Mpfumira vakatarisanawo nemhosva yekusafambisa mari dzemapenjeni zvakanaka kuNational Social Security Authority kana kuti NASA pavaimbova gurukota rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu. pakambotaurwa nezvekusafambiswa zvakanaka kwemari yenasa iyi muparamende gurukota rezvevashandi pari zvino amaisekai nzenza vakaramba kuburitsa gwaro reongororo yezvakaitika kunasa vachiti nguva yakanga isati yakwana vachitura gwaro remashandisirwo akaitwa mari dzehurumende gore rapera muparamende mukuru muhofisi yaauditor and comptroller general amai Mildred Chiri vakaratidza kushushikanawo nemafambisirwo emari kunasa ukuwo boka revechidiki muzanu pf rakadomawo amai Mupfumira somumwe wevamwe vanhu vari muzanu pf varaipomera mhosva yeuori vanofanira kuzvichenura sangano remadzimai muzanu pf rewomen's league rakabudawo nechisungo chekuti vese vari kupomerwa mhosva dzekuita uo vaferefetwe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vari kuNamibia uko vari kushanya kwemazuva matatu Vamunangagwa avari kuperekedzwa negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo chiteshe cheZimbabwe chiri kuVelvis Bay icho chichashandiswa mukupinda kana kubuda kwezvinhu zvinenge zvauya nengarava. Rwendo rwavamunangagwa urwu rwakananganawo nemusangano wechipfumbamwe wekudyidzana kwenyika mbiri idzi mune zveupfumi uyo wakaitwa neZuro. Nasi nyika mbiri idzi dzanyoriranawo zvibvumirano zvakasiyana-siyana zvakanangana nekudyidzana mune mapoka akasiyana-siyana. Urwu rwendo rwemutungamiri wenyika rwepiri kubva pavakatora chigaro muna 2017. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mudzidzisi mukuru paTswane University of Technology muSouth Africa, Dr. Ricky Munyaradzi Mukonza, vanoti rwendo urwu rwakakosha zvikuru asi havaone paine chinobuda muzvibvumirano zvose zvanyoreranwa pasi vachiti zvichangofanana nezvimwe zvakanyoreranwa pasi kubva pakapinda vamunangagwa zvisina kuzobereka michero. Ngatinzwe hurukuro yataita navamukonza.
Rwendo rwaisana vamunangagwa kuenda kuNamibia idanho rakanaka asi chisinganyanyi kundipa chiedza panyaya iyi inyaya yekuti hurumende yavamunangagwa kubva ichipinda mumasimba yanga ichingozivikwa ichinyorerana zvibvumirano nenyika dzakasiyana siyana asi chavandudza upenyu hwevanhu muzimbabwe hachisi kunyatsoonekwa saka nerimwe divi ndinoti zvakanaka asi nerimwe divi handioni chinonyanya kuchizoshandura upenyu hwevanhu nekuda kwezvibvumirano zvavanyorerana izvi nekuti kumashure uku hazvina kumboitika.
Asi iko kuvepo kwehukama pakati peZimbabwe neNamibia kwakakosha zvakadii?
Kwakakosha chaizvo nekuti inyika dzinowanikwa mudunhu rimwe chete rinodaidzwa richinzi SADC. Pane zvakawanda zvinogona kuitika pane zvematongerwo enyika, pane zvekurarama kwevanhu kana pane zveupfumi. Zvinoda kuti nyika idzi batane dzishande pamwe chete. Saka kungodyidzana kwazvo chinhu chakanaka chaizvo chinoda kuti chiyemurwe. Hapana dambudziko ipapo.
Tiri kuonawo kuti mukati mezvibvumirano zvanyoreranwa pane chibvumirano kana kuti memorandum of understanding yekudyidzana kwematunhu maviri anoti Okavango East yekuNamibia neMashonaland West Province yemuZimbabwe. Zvii zvamungataura pamusoro pekudyidzana uku?
Ndinoona sekuti chinhu chakanaka chaizvo kudyidzana kweMashonaland West neOkavango East nekuti zvinoita kuti matunhu aya agone kuchinjana. Zvingangova zvinowanikwa kuMashonaland zvisiri kuOkavango East uye zvinowanikwa kuOkavango East zvisiri kuMashonaland West. Saka pane mukana chaiwo wekuti matunhu maviri aya agone kuwana zvinoita kuti vaenderere mberi neupenyu uye vagone kubatsira vagari vematunhu maviri iwayo.
Ko, panyaya dzezveupfumi vamukonza?
Panyaya dzezveupfumi hongu zvinogona kubatsira asi dambudziko randinoona panyaya iyi ndeyekuti Zimbabwe yanga isiri kuprodusa zvakanyanya. Saka kusaenderana kwainoita nenyika dzekunze kusanganisira iyo Namibia iyi kunogona kunyanya kubatsira idzo nyika dzekunze kudarika iye Zimbabwe.
Avanga vari vanongurura zvematengero enyika vari mudzidzisi mukuru paTswane University of Technology Dr. Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare muPretoria South Africa ne Studio 7. Bato guru rinopikisa munyika Movement for Democratic Change nhasi ratambira mutongo wedare High Court wekuti makambani enhau ehurumende eZim Papers neZimbabwe Broadcasting Corporation akachikora bumbiro remitemo yenyika nekuita basa ravo akarerekera kuzano PF. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusoro pemutongo wakapiwa naJustice Joseph Mafusire mudare reHigh Court kumasvingo nezuro panyaya yakakwidzwa kudare iri neFintin Trust nevamwe vaviri mutevedzeri wemutauri weMDC Valuk Tamborinyoka vati mutongo uyu unotsinira zvavagara vachitaura pamusoro peZBC neZim Papers.
Tikangoti mutongo uyu waburitsa pachena zvakanga tichigara achitaura mazuva ese kuti ZBC yakafanana nareferee anokanda pembe wokutanga kujoina imwe timu. Ukata sabundo remutemo runotaura ZBC inofanira kubata mapato ese zvakafanana. Inofanira kubata candidates ese zvakafanana nekumeka shuwa kuti coverage yavanopuwa kuma radio nekutelevision neZimbabwe Broadcasting Corporation yakaenzana. Izvo zvimbumbiro remutemo ragadzirwa navane ZBC muna 2013.
Asi vati chakakosha pari zvino kuona kuti mitemo yezvekutapwa kwenhau yavandudzwa kuitira kuti makambani akaita seZBC neZim Papers ashande achitevedza bumbiro remutemo wenyika.
Chatiri kuita iye zvino navamurokera nechekuti kutenderera muma media houses SR muZimbabwe takatanga nekuyemech last week. Saka tichaenda mazuva ari kutevera kuhera kuti tichaenda kuZBC tinokukura navo nekuvaonesa pachena kuti honai zvekutaura bumbiro remutemo weZimbabwe, honai zvakataurwa neHigh Court yeZimbabwe. Tinoda kuona kuti kubvira pano tichienda kumberi varume vachatanga kuita zvimbumbiro remutemo reZimbabwe rakagadzirwa navana veZimbabwe vakariita affirming in a referendum musi wa 16 May 2018.
Gweta musangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vakuda hove vaudza Studio 7 kuti vari kufara chose nemutongo uyu nekuti ndozvavagara vachitaura nekurwira kuti ZBC ishande isina divi rayakarerekera. Vahove vati mutongo uyu wasimbisa shoko ravo uye vachaushandisa mubasa ravo rekukurudzira kuvandudzwa kwemitemo yezvekutapwa kwenhau kuti ienderane nebumbiro remutemo yenyika.
Tinovimba semisa Zimbabwe kuti mutongero uyu uchapa vanhu an opportunity yekuti vagare pasi vatarisise kuti ZBC neZim Papers vanobata sei nyaya dzinoinvolva mapolitical opposition parties.
Asi vati pachine mutoro kuti pave neshanduko pamashandiro emakambani akaita seZBC.
Handifunge kuti ZBC or Zim Papers or even ZEC ichamuka mangwana yachinja the way vanonyora nezve opposition parties in Zimbabwe. But ndofunga importance yemutongo uyu will be kuti uchapa ma advocacy bodies akaita semisa, semas, nemamwe mabodies a starting point yekuti atange kugara pasi negovernment kuti kumbira ensure that ma reporting yatinoona ku Herald, yatinoona ku Chronicle, yatinoona ku ZBC ari balanced and ari fair.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri wezanu PF vaSimon Kayamoyo kuti tizwe divi ravo panyaya iyi. Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yezanu PF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti sarudza dzihwinwe nekuti bato rapiwa mukana wekutaura pachivhitivhiti.
Politics hadziwiniwi pazvivhitivhiti. Politics hadziwiniwi manewspapers. Politics hadziwiniwi mukutaura. Asi politics dzinowiniwa nokuvhotegwa. Iye zvino hapana munhu angapikisa kuti ZANU-PF haina kuvhotegwa here nokuti maresults aripo. Haugoni iwewe kunzi uchinjiwe mavhotero ako because chivhitivhiti chataura zvakati, kana kuti mutungamiri werimwe bato ataura zvakati, kana kuti muvakidzani wako wataura zvakati.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vapfekezera gumbo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo mutongo uyu wakanaka chose hauna zvauchabatsira nekuti sarudzo dzakatopera uye hauna zvauchasandura. Vati mitongo yakaita seuyu inofanira kuitwa sarudzo dzisati dzaitwa kuti ive nechekuita nesarudzo dzinenge dzichiitwa munyika. Vagumbo vati veruzhinji havafaniri kufara zvakanyanya vachiti hurumende inozikanwa zvikuru nenyaya yekusatevera kudzoredza mitongo yematare ezimhosva kunyange hazvo vasina kutaura zvakanyanya kuzbc nezimpapers mumutongo wavo justice mafusire vakati makambani aya anofanira kutevedza zvinodiwa nebumbiro remutemo masangano mazhinji emunone kunze akaongorora sarudzo akaburitsawo kuti zbc nezimpapers dzaita basa dzakarerekera kune rimwe bato izvo zvakakanganisa mafambiro nezvakabuda musarudzo kurukota rezvemutemo vaziyambiziyambi vakatoudza paramende kuti hurumende ichagadzirisa zvimwe zvakataurwa nemasangano aya kuti sarudzo dzinouya dzisaite mutauro ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mwangusha.
Sangano reNational Peace and Reconciliation Commission rakanzwa nezuro zvinhu zvinotyisa pamwe nekubudisa misodzi zvakaitika kune vamwe vanhu vakabatwa negukura hundi kuKezi kumateweleland South. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mamwe madzimai ekuKezi mudunhu remateweleland South nedzimwe nzvimbo dziri pedyo vakawana mukana wekutaura zvakaitika kwavari uye zvavakaona zvichiitika kune vamwe vanhu panguva yegukura hundi pamusangano wakaitwa neboka reNational Peace and Reconciliation Commission NPRC pamapisa Growth Point nezuro. Pamusangano uyu uyo wakaitwa kure kwemeso nenzeve dzeveruzhinji uye vatapi venhau vachirambidzwawo kupinda mauri, makomishina eNPRC akanzwa zvinhu zvinotyisa uye zvimwe zvisingataurike pamhepo zvakaitika panguva yegukura hundi. Mumwe wemadzimai vakataura pamusangano uyu avo vatisingakwanisi kudoma nezita vakaudza vatapi venhau kuti vaive mhandara panguva yakaitika gukura hundi munzvimbo yavo yemadwaleni mugore ra1984. Vakati rimwe zuva mumwedzi wakukadzi panguva dzemangwanani munzvimbo mavo makabhombwa nemasoja achishandisa chikopokopo, vakati mushure menguva masoja aya akazouya achikokorodza vanhu kubva mumisha yavo. Vakati pane vanhukadzi vane chitsama kusanganisira ivo vakarohwa uye vakabatwa chibharo, uko vamwe varume vane chitsama vakaurayiwa musi uyu. Amai ava vakati vakafara kuti vakawana mukana wekutaura zvinhu zvavange vasingakwanisi kutaura kwenguva yakareba.
Nhasi tasununguka because ndobva tonyatsoona kuti nyangu vasina kuuya kuzotipa ruregerero kubvumira kuti vanhu vanyatsotaura nenyaya iyoyi, zvinotisunungura mumweya medu kuti nyatsoita kuti toregererana zvingaita because tiri vanhu wani. Saka tozvitora tichidaro, asi chikumbiro chatinokumbira kuti ngavationere kuti chii chavangatitiirawo chinonyatso kuti tione kuti for sure vari kukumbira ruregerero nezvavakaita. Nyangwe tisingafi takanganwa kuti takafirwa nevanhu vedu, asi kana munhu achiratidza kuti anokumbira ruregerero nonyatsosununguka mumweya.
Mwe makomishina eNPRC amaineti Musanu vakabvuma kuti zvimwe zvakabuda pamusangano uzvange zvisingagoneki kudzokorodzwa paruzhinji. Vakati musangano uyu urikuitwa mushure memumwe musangano wakadaro wakaitwa kuCholocho pasi pechirongwa chavanoti Safe Spaces for Women, icho vanoti chakanangana nekubatsira kuti vanhukadzi vataure zvakaitika kwavari vasingatye.
Tisati tatanga kuita rimwe basa mumacommunity dzimedu seNPRC takaona kuti zvanga zvakanaka kuti titange tanzwa kumadzimai, vamwe vechidiki, vamwe vakuru vanogona kunge vakanyatsoafektwa negukura hundi, kuti tinzwe zvavanoda kuti kukomisheni tiite kuti vakwanise kunyatsonzwikwa, zvavanoda zvakare kuti tigadzirise kuti vafile safe kuti vange vachishanda nekomisheni.
Amai Eunice Mwindi Dube vanovesa dunhu Mwindi pasi paishe masuku kuKezi kwekare vakati musangano uyu vakabatsira kukura nzira yekuti vanhu vakwanise kupora maronda avainawo nekuda kwegukura hundi, vachitiwo zvakakosha kuti avo vane chekuita negukura hundi vatambanudze maoko avo vapinde muvanhu vachikumbira ruregerero kuti pagokwanisa kuve nerunyararo rwechokwadi.
Lava vatisese khona mwari ngavonanga lohulumende sondela kivo ngavona sondela
kukura hundi vachiri vapenyu, kana vakaona hurumende ichisimbirawo padhuze navo ichivaratidza urudo ichiratidza kuti nyaya iyi inovabatawo zvinogona kuvabatsira kuti vawanewo kuregerera. Kana vakaita zvegukura hundi izvi vakauyawo kuvanhu vakanyatso kutaura zvakaitika, vanhu vakapuwa mukana wekutaurawo zviri pasi pemwoyo wavo, zvinobatsirawo kupodza maronda.
Amai Musanu vakati chirongwa chekuti zvakaitika panguva yegukura hundi uye dzimwe nguva dzakaitika mirizhonga inechekuita nezvematongerwo enyika zvitaurwe chakakosha sezvo chichibatsira kugadzirisa kunyunyuta kwevanhu pamusoro penyaya idzi.
atigone kuvaka nyika yedu kana tiri kuda kuramba takafukidza hapo patichiti zvakaitika zvina kuitika. Tiri kufanirwa kutodzokerako nemarwadziro azvo nekushata kwazvo, asi tikwanise kungozviburisa pachena. Machemera angachiita madzimai muno anotiratidza kuti tiri kuda mukana wekuti tigare pasi titarise zvakakanganisika zvose, tibvume kuti zvakakanganisika, asi tigogona kuvaka nyika yedu takatarisa kumberi.
Makomishina NPRC aenderera mberi nekunzwa kubva kune vamwe vanhu munzvimbo yekezi nhasi, uye vanotarisirwa kuzoita mimwe misangano yakadai muvulawayo vasati vaenda kudunhu reMidlands. Masangano anorwira kodzero dzevanhu, kusanganisira remakereke, reCatholic Commission for Justice and Peace, akaita ongororo munguva yegukura hundi akabuda negwaro rinoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakaurayiwa munguva iyi. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Taura Shava.
Direct from Washington, the voice of America.
Kusungwa kwegurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mfumira kuri kutambirwa nenzira dzakasiyana siyana munyika. Vamwe vanosanganisira mumwe mukuru wechidiki mubato rezano PF waLouis Matutu vakambonyunyuta nezvekusasungwa kwavo. Vatumira mashoko paTwitter vachitenda sachigaro weZaki amai Lois Matanda Moyo, vachiti ndiye sachigaro anogonesa akadomwa kutungamira komisheni iyi. Vane pfungwa dzakadai vanoti zvaitwa zvinoratidza kuti Zaki ine meno, asi vamwe vanoti chakachenjedza ndochakatanga, vachiti vanoita nenyaya yekuti vanhu vanosungwa asi vachizoregedzwa. Vari kuti hapana zviripo, vari kutiwo hurumende inofanira kuburitsa magwaro maviri anoratidza kusafambiswa zvakanaka kwemari kuNational Social Security Authority kana kuti kuNASA. Rekutanga rakaitwa nekambani iyi rinonzi NASA report, uye rimwe rechipiri rakaitwa neofisi inoongorora kufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Auditor and Controller General. Magwaro aya aifanira kuburiswa kuruzhinji uye kudare reparamende kubva kare. Asi padande mutande ravo reTwitter nhasi veZaki vati vane gwaro iri uye vari kuripenengura kuti vazoona kuti vakanokora mari zvisiri pamutemo vasungwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo, uye Gweta vari nhengo yeZano PF vatinomudaishe Chinyoka. Totanga nekunzwa kubva kuna vaChinyoka.
Chokutanga ndechekuti semagweta handiti tinoti kusungwa kwemunhu hakurevi zvizhinji kuzviko kuti pane nyaya dzaanogona kubetsera nadzo kumapurisa kana kune vanenge vamusunga. Saka zvose zvatinotaura nhasi tengatitangirei pakuti hatisi kuda kukurumidza kuti izvo wasungwa wose une mhosva ti. Bati zvazvinoreva ndezvokuti izvo mai Mfumira imemba wekabineti, ndiminista. Zvazvinoreva padonzo ramunangagwa rokufambisa nyaya dzehori ndezvokuti izvo kunanya takatarisa paZaki inonzi ndiyo yavatora, havana munhu wavari kutarisira kurega kubata. Kana pane umbowo hunotaridza kuti une zvaakaita, hapana munhu unoi uyu wanyanya kuita shefu zvishoma, maybe atoreki. Kana umbowo huripo zvinoita sokuti chii, vanhu vari kutoreka.
Touyawo kwamuri vaMoyo, tichitarisa zvaitwa izvi zvinorevei kwamuri imi sevashandi?
Isisu sevashandi patiri kutarisa nhoroondo yezviri kuitika munyika, hatisi kuona kuti kusunga kwamai Mfumira zvinoreva kuti hurumende kana kuti vanotungamira vane urongwa yekupedza huori. Hazvisi kureva izvozvo. Nechikonzero chekuti pahistori yedu tisati tamboona vanhu vanotozivikana kuti ndizvo zvavanoita vachisungwa vachioneka vane mhosva, tinongoonzwa kuchete kuti hamboto vane mapurisa uye aenda kukoti kairi atatu abuda. Saka hatisi kuona kuti zvingangoratidza here kuti hurumende ine chido
vaChinyoka.
chinone chandisho kuti kana vanhu tichibva kune chimwe chinano tine vanhu vazhinji vasingagoni kupfuma kuti zvinhu zvachinja vanoda kuhobvuma mushure mokunge hameno chiche chaitika vamunangagwa nyaya yokuti izvo vanhu vari kusungwa vasingaindi kujere handiti haisi news kwavari inyaya nenyaya yokuti vanhu vanosungwa asi nyaya hadzina kwadzinoinda haisi news ndo zvakakonzera kuti musi wa 31 January vose vanga vari vezaki vakabva pabasa vose zvavo vose nokuti hapana chavaiita saka zvinotaurwa izvi kuti hatisati tazviona ndizvo chaizvo zvakakonzera kuti purezidendi vati kana musingagoni basa madii kumbomira ndokubva vamira handiti
vamoyo zvii chaizvo zvamurira kuti zviitwe kuchitarisa iyo nyaya yekunasai
tati tiri kutarisa nhoroondo nepatiri kubva tange tisati tamboona kuti hurumende ine chido kana ichiuratidza kuti ingapedza uhuri
todzoka kwamuriwo vachinyoka pane nyaya yanga ichichemwa-chemwa nevakawanda munyika kuti kunasa ikoko kwakaburiswa rimwe gwaro kana kuti ratingati forensic audit report asi kusvika pari zvino haisati yaendeswa kune veruzhinji vamwe vari kuti hurumende kana yakurwisa uori inofanira kuburitsa pachena iro gwaro irori munoti kudii nemashokwa
ngatitiso kufungidzira dzevanhu vasati vasikamwa nesu voruzhinji kuti varimo muripoti iyi vanhu vokuti umbowo hwokuvabata nahwo maybe huchiri ushoma handiti zvinogona kuti vanogona kuti ngatimbomirai kubudisa kusvika tava chii tava panzvimbo pokuti kana tikazobudisa ripoti hazvizokanganisi kufeya dzimwe nyaya handi munozviona chakashata ndechokuti tiudziwe kuti kusvika rini narini ripoti iri harivui ndo zvakashata
vamoyo petai henyu chirongwa ichi tichitarisa nenyaya yegwaro renasai
maonero edu akatokosha kuti gwaro iroro riendeswe mupublic isisu kumaorganization patiri kubva tiri vamwe vakasimudza nyaya tiri kufungidzira kuti zviri muforensic audit report saka tinenge tine chido chokuona kuti zvatakambotaura nevanhu takambovanongedzera havapo here paripoti iyoyo nekuti tinoda kubudisa kaumo umbo hwakawanda
vanga vari munyori mukuru wesangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare manzwawo zvakare kubva kugweta uye vari nhengo yezano PF tinomuda Ishe Chinyoka vachitaura vari parunare kugweru muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Vateereri musakanganwa chirongwa cheWomen's Roundtable na8pm apo tiri kutarisa urongwa hwekuwandudza mutemo wekuroorana munyika kana kuti marriage bill kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 Zvongwe yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira vanosungwa vachipomerwa mhosva yekuita uori mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuNamibia uko vari kushanya kwemazuva matatu Sangano reNational Peace and Reconciliation Commission rinonzwa zvinotyisa pamwe nekubudisa misodzi zvakaitika kune vamwe vanhu vakabatwa negukura hundi kuKezi kudunhu reMatabeleland South. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.